Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamuropiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi veZANU-PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri zvichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vaimbo tungamira bato rinopikisa Citizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamasangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Nozo angu weZANU-PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nekuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa, agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimirowo chinoonekera kuti inzoyo kana kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mbamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzicheta haunzi toda kusunga mbira dzako nekuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. nika inganzi inokwanisa kunge ichisvika painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakada sezvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akauyisa chino akarova mai nomugoti akaita sei. Ndo dambudziko ratiinaro, hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika, kukonzera bvonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwavanzwa kuti kunouya vaenzi, kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo ka vatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani, vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri?
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukangowava kuvabata, haisi nyaya yokunanga munhu nezita, kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa, kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kuti unoda kupara mhosva achifunga kuti kana kwauya vaenzi mai nababa havazotori ushamu vakandidzora, unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika, hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe, vanosungwa.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe, vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANU-PF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoro wedu wenhau Pasmon Tlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira kudzai madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiimbresa and vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro yakaita yakaita sekunge irigali yemusangano. Vanenge vasingade kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients like let's say uda kushandira mabhengi iwo uchiita kunge unoshanda futi nemusangano, zvinhu zvinoona kuti hazi kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumaboka akazvimirira ega, kuenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
Irambidzwe church. Aira mzunda neku rali. Aira mbezu kuinda chero kupi kone kuchida kuenda nae nekuti mcheka kwenyika. Unubashaneza wanavote wa Zimbabwe. Isu teza anu pia fisino kamchira nekuti zunu. Zimeza watu wanae Zimbabwe wabatane. Tifabwe sisi mwuri mwichete. Tichichenge tizana neku wone sana. Tino mira nashu tichisupporta. Nesimbare duresi.
Vawe zera vachiti.
Vanengo vachira pone sana vatrezi. Na uye kuti wano wano wana kunduzo. Pakuwenga nisa wana wa Zimbabwe. Asi. Izozozo mchunozo senika edu sure. Kana muna. Zuko zaoti shumbu zake ndizo kutu mwana wa Zimbabwe. Azio Zimbabwe yake diyo ya kakosha. Kupura chumwe chipi kana chipi.
Mukuru wa National Gallery of Zimbabwe, Varafeo Chikukwa, vanotizwa kakosha kutivana ve Zimbabwe, varemikeze zvipfeko zvenyika, vosiya zvematongero enyika. Nengo ye bodi re National Arts Council of Zimbabwe, inotungamira chikamu chezvo kufambiswa kwezvirongwa musangano iri, vamakaskora vati Zimbabwe, antiyo yega, iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvino batsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu ne identity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika. I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi hungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pastor Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu.
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosichipakurirwa naMaglas Muhlanganya uye weStudio 7, asi nasi ndini ndiri kumbofanobata matomu echirongwa ichi. Nasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Grace Chirenje, avo vanoita mabasa akasiyana siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Chirenje.
maita vasa waita hapo blessing andikuwa kuno.
Muzari Grace, tirikuona mazuwa ano zime nyaya zirikunetsa ndeze kuti Miri Zvonga inenge yanyanya muZimbabwe yatingati pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ndeimwe nyaya yamuri kumbotarisa nezvayo here?
Nyaya Miri Zvonga pakati pevanhu vezimbabwe yawandisa chaizvo. Tikatarisa mapepa nhau, tikatarisa nyange pasocial media paya, tinoona kuti nyaya dzose dzawanda dzevanhu vari kuurayana, vari kuzviuraya, nyaya dzacho dzati wandei.
Izvi zviri kukonzerwa nei semaonerenyu?
Ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhanho yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Takaongorora, takatarisa, nenge takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana, tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti ari pasemunhurume. Tichitarisa makudziro atinoitwa, tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita, pane kakusakokesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vanhukadzi vakunyanyisa kutarisirwa pasi. Asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana vezimbabwe vakuona zvakawanda nemukurikidza nekufamba mukuverenga neinei. Zvinoita izvo kuti pave nekakusakokesa upenyu, kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Saka izvi manje zvinoti tsika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhiri Zvonga dzati wandei.
Saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei, kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai?
Icho chatikuzama kuita ndechekuonesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi nehwemunhurume vese vakakosha, hapana ari pasi perumwe. Chechipiri, kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage rubatsiro, zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela, zvichida vanoenda kumazvichechi, zvichida vanodedza hama neshamwari. Izvozvo zvakatikoshera. Uyezve tinodzidzisa vanhu nezvemitemo, kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muZimbabwe cheDomestic Violence Act iya. Kune vamapurisa cheko kuvictim friend unit vanokwanisa kubatsira. Sandozvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakoshedze ukama hwavo vasazosvika panyaya dzekuita Miri Zvonga.
Asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje, mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu.
Zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo, asi nandosvika kuitarisa nemuone iwoyo blessing. Ndinoona kuti nekuda kwekunetsa nekurema kwakuita upenyu nyika yeZimbabwe, vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa. Ndichiita izvo kuti maonero avo eupenyu awanikwa zvikanganiswa. Saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha, asi hazvibatsire zvekuti tizourayiwa uchigarira vana vacho. Zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira. Uyezve saka tichinogarira vana, handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika. Zvichaita izvo kuti vane vavo mashura avari kukura vachiona vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vanodanana navo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti vanipa mukana uno wekutaura, maita basa.
Avo vanga vari muzvare Grace Chirenje, vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheWomen's Forum svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarairidzi reATUS Valbert Masaraure, kuti tinzwe kuti kudzimba kwaubasa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reATUS. Tino gamchira ene mufaro mchirongwa chedu va masarauri.
Tinotenda mukoma jonga. Danu guru ratatora nemagweta edu mushure mwenge taisa musoro pamwe chete tirikugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa yekuti panoitwa zvinhu zvekudecida contract yangu yeemployment ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipawo muono wangu nezvakaitika. Saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare tichitarisira kuti matare achamanikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019. Hazvigoni kuti ndini ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya iyi.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho haunombobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January umwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa. Musi wa 3 February ndikanyora mapepa ndandatoo kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndaona salari yangu isina kuuya ndikaziviswa kuzi yange yasizwa. Ndikanyora mapepa tinotobasa chero kujuti kuti vakwanise ku mutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asi havana kumutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati oh ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto ratoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwo muhoro. Tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing iye haina kuitwa. Ndikatanga kunyora maletter of demand yekuti ndibvumidzwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikira kuti ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipa basa nenyaya yekuti handina kuteera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinongwasa kungotaurwa chete kana ndichinge ndisina kupiwa mukana wekupiwa umboo wekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa uku vamasaraure kunosiya papi mashandiro amamuchiita kusangano reAtuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varayiridzi here imi musisiri murayiridzi?
Kudzingwa uku kunaita kunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti iri project kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eAtuzi vowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuAtuzi. KuAtuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reAtuzi dzakatambira sei kudzimba kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etsigiro akawanda kubva kumamembers edu vari kunyunyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku. Nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamembers edu secretary for young teachers vamushanga vakadzingwa musudo, secretary for education research vatavengwa vakadzingwa basa. Tina chairperson wedu embire district vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamembers edu anenge achitagetwa neregime. Saka mamembers edu anoramba achiwedzera kunyunyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa udzvanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunyon yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAtuzi Valbert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwopfuma, kukura kweupfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nhasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru weUSAID Amaya Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dziromatunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti 100 billion dollars kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean, kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakatuma makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti 1.6 billion dollars kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushanduka kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean, kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abuda ye ari pachidano cheChina. Tichitiwo tichitarisa misoro ye tichitarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arsenal Movers yarova Capes United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.